Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 19, 2024 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatoresa mhiko makomishina mana achange achishanda mukomishen yeZimbabwe Independent Complaints Commission. Muimbi Rice Kagona akavamba chikwata cheBundu Boys akashaya nezuro kuScotland. Kunetsana muzanu PF kwasvika pekuti vamwe vange vachimbotya kutaura vave kubuda pachena kuti mutungamiri wenyika nebato vaEmerson Mnangagwa vave kufanira kuenda pamudya ndigere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatoresa mhiko makomishina mana achange achishanda mukomishen yeZimbabwe Independent Complaints Commission iyo yakanangana nekunzwa zvinyunyuto zvevanhu pamusoro pemaitiro nemashandiro emapurisa eZimbabwe Republic Police, mauto eZimbabwe National Army kuchitiwo vasori veCentral Intelligence Organization pamwe chete nevanoshanda kumajeri. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Sachigaro wekomisheni iyi vachange vari vawebza chinamora vaimbova mutongi mudare guru rehigh court kuchiti mamwe makomishina ndiva Oliver Mandipaka vaimbova mutauriri wemapurisa uye nhengo yeZanu PF yakambomirira Buyera West mudare reparamende Gweta amai Elizabeth Rutsate pamwe chete naDr. Andrew Mataruse. Vachinamora vakasiya basa semutongi gore rapera mushure mekunge vaMnangagwa vaomba komisheni kuti vaferefete panyaya dzeuori dzavaipomerwa. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko dzekushanda nhasi muHarare Vachina mora vavimbisa kushanda nesimba kuti nhunha dzeveruzhinji dzigadziriswe.
Ini ndine ndichishanda nemama commissioners saka at the end of the day tikange tichiita chisungu chate chasunga secommission ndo chisungu checommission not chisungu chajaji chinamora.
Vaimbova mutauriri wevechidiki mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti havaoni komisheni iyi ichiunza chimuko kune veruzhinji sezvo vamwe vasarudzwa kupindamo vachidyidzana nebato riri kutonga reZanu PF.
Aya ndo atingati mashura ajojina chaiwo chaiwo nekuti kana takatarisa vanhu vari mukomisheni ichi zvora kuti pachava ne conflict of interest panyaya yekuti vatarise zvichemo zvevanhu nekuti vaseve zvebato ravo reZanu PF.
Asi munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti kutaura kwevanhu vasina ruzivo kana vachiti vanhu vakaita savachina mhora navamandipaka vachatadza kuita basa ravo nekuti pane fungidziro yekuti vane divi ravakarerekera.
Former judge vakashanda nehurumende ZANU PF papi being a judgment kuti he was independent ari kurevei kana munhu achida kuti kana munhu anga ari mupurisa akashanda nehurumende yeZanu PF. Izvi ndo zvinazvo zvinotomboreva kana ngavatsvage zvirongwa zvokuti bvunza tipindure zvakanaka pane kuti bvunza matakanana.
Basa reZimbabwe Independent Complaints Commission nderekutambira nyunyuto kubva kune veruzhinji maererano nebasa kana maitiro emapurisa masoja nevanoshanda kumajeri pamwe chete nevasori vehurumende. Kana yatambira zvichemo izvi komisheni iyi inobva yazviongorora yobva yapfuuridza nyaya idzi nenzira yekupanga mazano kuchikamu chehurumende chinenge chakanangana nenyaya dzacho. Iyo pachayo haina masimbe ekusunga vanogona kubatwa nemhosva. Mukuru wesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa uyewo vane mabhizimusi madiki reNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vanoti vanovimba kuti komisheni yasarudzwa iyi ichagadzirisawo nhunha dziri kusanganikwa nadzo nenhengo dzavo idzo dzinogara dzakaita hwakitsi nagonzo nemapurisa.
Zviri kuitwa izvi kumhanyisa mavhenda vachivashungurudza vachivarova vachivatorera zvinhu hazvina kunaka. Maitiro aya haaratidzi utungamiri chaiwo unofanira kutarisirwa kumunhu anotungamira vanhu vaanoda.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti vane chivimbo chekuti Independent Complaints Commission ichaita basa rayo nemazvo.
Saka ndinodaira kuti vose vasarudzwa vakabudirira pamainterview vane kodzero dzekunge vachipinda nekushanda zvakaringana mukomishen yavasarudzwa vakatenderwa nemutungamiriri wenyika.
Mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vanoti makomishini asarudzwa aya anogona kuita basa rinomwisa mvura kana akasamanikidzwa kurerekera divi.
Vakasapiwa masimba ekuita basa ravo zvakasununguka, vasinga udzwi zvekuita yatingati pachirungu independence, zvinodzorera basa ravo mumasure.
Zimbabwe ine nhoroondo yekushungurudzwa kweveruzhinji nemapurisa nemasoja uyewo vasori kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika. Kumakore kuma 1980 mauto nevasori vakapomerwa mhosva dzekuponda vanhu kuMidlands nekuMatabeleland uye hurumende ichiri kuedza kupodza maronda aya. Muna 2008 vatsigiri vebato rinopikisa reMDC vanodarika mazana maviri vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nevasori. Mushure mesarudzo dzegore ra2018 vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nemasoja muguta guru reHarare umo mairatidzirwa nevamwe vaitsutsumwa zvakabuda musarudzo idzi. Asi kusvika nazvino nyaya iyi haisati yagadziriswa zvakati chikiti. Mapurisa nerimwe divi anonzi anogara achishungurudza veruzhinji nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kuvasunga vasina mhosva dzavanenge vaita uye kuita vamwe kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vakasununguka kumhangara. Kumajeri vanoshandako vanopomerwawo mhosva yekubata vasungwa senhapwa kunyanya avo vanenge vachifungidzirwa kuti vanotsoropodza hurumende. Vasori vanonziwo vanopamba vanhu nekuvaita kafira mberi kana kutovatsakatikisa. Hurumende yange yave nemakore akawanda ichitsika madziro kuti komisheni iyi iumbwe. Asi paramende yakamanikidzwa kuti ikurudzire vanhu kuti vadome mazita evanhu vavaida kuti vapinde mukomisheni iyi. Mushure mekunge nhengo yebato rinopikisa vatakudzwa ngadzihore vaenda kumatare gore rapera vachimiririrwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti kusaidoma kutyora bumbiro remitemo. Izvi zvakatevera kuitwa kafira mberi kwavangadzihore nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti vari kufara zvikuru neruzivo rwavari kuwana kumusangano wemakurukota uri kuitirwa kuHarvard University kuBoston pari zvino kwemazuva mashanu. Amai Mutsvangwa vanoti musangano uyu ndewedzidzo yepamusoro yavanoti ichabatsira zvikuru mamwe makurukota kana vadzokera kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Harvard University yakatanga pane makore akatiwandei kuita ma leadership ministerial leadership forums pavanounza ma ministers akasiyana siyana kubva kune nyika dziri kuAfrica for a course, a very intense course where vanenge vachidzidziswa leadership style, how to organize your crowded diary as a minister, basa raunenge wakapiwa kuti unoshanda zvakanaka nevamwe sei, unoshanda sei system yako yaunofanira kushandisa yatingati collaboration kuti basa rako rifambire mberi ndeipi. Ikosi yakanaka zvikuru inodzidzisa vanhu vanenge vari mapositions makuru.
Mungati chirongwa ichi chakakosha sei uyezve ndianani vamwe vari kupinda machiri?
Vanounzawo vakasiyana siyana, ma former presidents, ma first ladies, kuti vange vachiteerera vachionawo ma prime minister zvakasiyana siyana. Izvinobatsira kuswatanidza mashandiro anoita maministers vachinzwawo maexperiences kune dzimwe nyika kuti vanenge vachisangana nematambudziko akaita sei, anogadzirisa matambudziko iwawo sei. Kubva pakatanga program iyi vakaunza maministers efinance, vakaunza maministers ehealth, vakaunza maministers education, zvino vakaunza maministers women affairs, gender ne community development. Saka panguva iyoyo yatinenge tichifundiswa, tinofundiswa nemaprofesa makuru vakaita atingati maresearch kune nyika dzakawanda, vanenge vaine macase study ekuti muone maproblems mamwe anosanganuka nawo kana uri pabasa rehuminista, nekuona kuti vamwe vakaagadzisa sei.
Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari kuBoston muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeGabon vaAli Bongo Ondimba vakabviswa pachigaro nechisimba gore rapera nemauto, vanoti havachaite zvematongerwo enyika. Vakumbira kuti mudzimai wavo nemwana vari muusungwa vasunungurwe, vachiti vanogona kuitwa kafira mberi. Kunetsana mubato reZANU-PF kunonzi kwasvika pakaibisisa, sezvo vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasiye chigaro, vave kubuda pachena vachiti vanofanira kusiyira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga chigaro ichi. Kunyangwe vaMnangagwa Mbune vari kuti havasi kuda kuramba vari pachigaro, vamwe mubato ravo vanoti bumbero remitemo ngarivandudzwe kuti vatonge kusvika madhongi amira nyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo mbiri dzebato iri dzine maonero akasiyana. VaDavid Jani Masomera vanozikanwa nerekuti DJ Masomera navaVictor Masiwa, kuti tinzwe pfungwa dzavo. Totanga nekunzwa kubva kuna DJ Masomere.
Hanyaya iripo ndeyekuti vanhu ndivo vari kuda izvozvo, vanhu ndivo vari kunakirwa nekugona kuita President DJ Mnangagwa. Voona kuti ha 2028 pachiri pedza, mumwe mumwe ngaapfuure mberi, president ngaapfuure mberi 2030 and beyond. Saka vanhu, the voice of the people is the voice of the people. Vanhu vari kuti shof hongu mungava nemuono uyu wekuti munoti zvakwana kwamuri, asi isu sevanhu tinoti kudu pfuurirai mberi. Saka ini ndinoti zvinenge zvataugwa nevanhu zvinenge zvabva muvanhu zvananakisa chaizvo.
Vamasiwa munotiwo kudii?
Dambudziko riripo nderekuti maprogiramu aitwa navaMnangagwa sofa akatangwa navamugadi, ende ndakatarisa pariyamendi, ndakatarisa marodzi, marodzi acho asati atopera, changopera epariyamendi, havana chinhu chandingati chavanyanyoita chekuti vangazinza vaende ku2030. Uye zvinobhenefitei nyika kuti tichikore mutemo wakagadzwa wokuti matemu maviri, kuna South Africa vakungoita matemu maviri, kuna Zambia matemu maviri. And the same person vanhu vari kupusha agenda ye2030, zviri kubuda pachena kuti vazhinji vacho vanhu vari kupomerwa kuti vanhu vari kuita zveutsotsi-tsotsi, varida kupusha mapersonal interest avo ekuti vaMnangagwa vasabve pachigaro kuti vapote vachimora upfumi hwenyika vachishandisa zita ravaMnangagwa. Saka ndiri kuona kuti panyaya ye2030 pane problem, and zvekuti vanhu ndo vari kuda 2030 ndezvekunyika. Mabusiness taikuni vari kupiwa matenda ndo vanhu vakaenda nerweseri kumachairmen emaprovhinzi kwakuenda kunovapa mari nerweseri, vapiwa mari kudaro vaakuimba rwiyo rwekuti 2030. Vana pasi pese apa pamadistrict, pamadcc, even maprovincial executives, some of the members maprovincial executives havasi kuda zve2030, vapiwa mari kidzo. Ende makatarisa vanhu vari kuimba rwiyo rwe2030 vazhinji vacho vakasviba, vamwe vacho vakutotsonwa nenyaya dzakati dzokubvinyabwirira vanhu mari. Saka vanhu vari kuda kungoprotekta kuti varambe vachiba vachishandisa zita raPresident, nekuti President pachavo vakabuda pachena vakati havasi kuda. Saka ava vari kupiwana nesimba.
DJ Masomera, regai titi DJ Masomera vapindurewo ipapapo.
Ngati mwana mangu hazisati ndamboona mashura akadai okuti pari vamuganga ndo vakatanga chakuri kutaura pa exchange ichikutoitika marodzi ari kuvapa ari kuvapa na president chiti munangagwa rodzi interchange yamuka kumamboona iri kuvapa na president chiti munangagwa tikataura nyere border risati ramboone pari kubed bridge muchingenene weborder ndi president chiti munangagwa vari kuvaka mukaenda kuvhelva each and every village iri kudikwa chibhorani inonzi village business unit village yoga yoga iri kupa chibhorani negarden nekupa makangwa muchaona kuti vanhu vachakoromoka vachibva mutauni vachiita kuruvhelva kunotsvaga muriwo kunotsvaga zvokuti vapfuure mberi vachitenga saka ini kuti ndiwari munhu unoti zvinhu zvakatsangwa nava mugabe ndinoona kuti paita anifei idoti fei vanhu ndo vari kuda vamunangagwa saka pavainda vanhu vari kunakirwa namunangagwa kune zvokutsamba zvokuti havatambozviona izvo zokuve machana nakatengwa akadai nemonya yatadoona asi nhema dzinosvodisa
asi kaDJ Masomera mukataura bhodha ramataura iri rakavakwa richibatsirwa nehurumende yeBritain zvimwe chetezvo neparamende yakavakwawo nehurumende yechina
tiri kutaura mapolisi ka mapolisi ari kutendera kuti vamwe maplayers apinde tichitowana president aripo
todzoka kwamuri wamasiwa
zvinobuda pachina kuti vamunangagwa kubva vapinda vakanga vauya nepurani yakanaka but vakabva vapitwa nematsotsi ari kuda kuramba achishandisa zita ravo chinotarisirwa kuti vanhu vati ikonomi yanaka vanhu vari kudyarifa mari inofanira kuita pawa nekuti izvozvi takaramba kuti vamunangagwa vabvi saka hapana chatakaita saka hapana difference between first republic and second republic saka ino ama examples member nezikomeredzikukanadiitaura ndaama examples member vamunangagwa ndinovada but chokwadi chokwadi chaicho chaicho ngavangoenda pamatema avo maviri voenda kune zvimwe zviri kuuya zviri better than ivo upfumi hwenyika ufambe uendemberi
avo vanga vari vaVictor Masiwa vanozikanwa nerekuti nyoka yemabhunu vanovawo nhengo yeZANU-PF manzwawo kubva kuna DJ Masomera kana kuti vaDavid Jani Masomere vaviri ava vange vachitaura vari parunare muHarare. Tsvakiridzo mafungiro evanhu musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica ichaitwa munambudzi yakaitwa neMaurice Paul inoti mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party vakaita mangange mumatunhu akakosha akaita serePennsylvania. Asi rimwe sangano reThe Economist YouGov rinoti amai Harris vari pamberi nezvibodzwa zvina kuna vaTrump matunhu ane chitsama akakosha kana kuti maswing states. Matunhu aya anosanganisira Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada neNorth Carolina. Mukuzeya nezve mamiriro akaita zvinhu sarudzo dzasarwa nemazuva nemwedzi mishoma Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevrye University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Kwatava kusvika nesarudzo dzomuAmerica kuti kwasara mazuva mashoma pamakumi mashanu zvinenge zvava kukora muto nyaya dzacho dzichihwaisu kuti ruzhinji rwacho vanenge vachishorana nokushora zvirongwa zvavo zvingava zvenyika kana kuti zvirongwa zvavo zvepasi rose yatinoti foreign policy ya.
Asiwo vamwe havasi vane zenge vave kunyanya here kudzikisa gejo racho
hongu tinoona kuti vamwe vangangova vanosapota amai Kamala Harris kana kuti vaDonald Trump vanenge vaakuda kupindiridza mukutaura zvimwe zvavanofunga kuti zvakaipa zvomunhu sezva tinoona isu kuti Arkansas governor Sarah Huckabee vanenge vachishora amai Kamala Harris kuti havana kunge vamboita mwana wavo pachavo ivo zvinova zvisina zvazvo basa panyaya dzokuti munhu aite mutungamiriri wenyika.
Nyaya dzakadai idzodzi hadzizokanganisi here mikana kune vari kutsvaga kuvhoterwa musarudzo iri kuuya.
Kana munhu aita mutungamiriri wenyika kana kuti achida kuita mutungamiriri wenyika unenge atova amai kana baba venyika yose, zvisingarevi kuti pane faniro yekuti munhu unofanira kunge aina vana kana kuti unofanira kunge aina vana vangava vakomana kana kuti vasikana, asi kuti ndo dzatinoti politics dzinogara chinzi idzo, politics is a dirty game. Ndo kwazvakunoenda mberi uko zvokuti takatarisira isu kuti tione kuti vacha kuchanyanya kutaurwa chaizvo chaizvo zvinofungwa kuti ndihwo huipi hwomunhu, kudarika kuti vanotaura vataure kuti zvinyi zvirongwa zvavainazvo kuzoitira nyika yeAmerica namatambudziko angangova arimo
seapi vamasocha amungape semuenzaniso.
Angava matambudziko iwo ezvinodhaka kuvana vechidoko ava, angava matambudziko iwo epfuti kana vachifurana, angava iwo matambudziko epasi rose akatarisana isu nehondo dzatinoona dziriko kunana Israel, Hamas, taakuenda nana Hezbollah, tozoenda futi kunana Russia ne Ukraine kwesoko. Ndo kwatinotarisira kuti mutungamiriri uchazotonga nyika yeAmerica unofanira kunge achisimbirira.
Yohanga ari mashoko muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio. Vanga vachitaura na Evans Zininga weStudio 7 vari kuOhio kwakare. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masimba mafaza, musaregedze, musaite munhu anonyepa pajekerere, anokwanisa kutaura zvinhu asingazonyare mangwana. Takada kuti asamba menyu mega nevavakidze venyu nemega murikudya muchiguta, monyepa vanhu vari pasaidi penyu pachifanenzara. Ndozviri kureva kutoti hapana kutongo jekerere. Kana muchizonyepa pamuri papapo muchiuraya kodzero dzevana vese veZimbabwe nevana vamwe vese vedika, hamurusi mutungamiri akanaka. Tokunamatira vachiuenda kuti vatonge nyika, pamwe anogona kutibata zvakanaka.
Vana Shabangu, vana Westman, vana Tendai Biti, vese ivavo vanongwa mazanupf akazvikwanira. Saka regai vatungane voga vachirwira mari. Ani ndozvavakaparadzira bato reTripleZ, ndozvavakaparadzira bato vachirwisa vachamisaka vachiitira kuti vawane ugaro hwavo ivo nezvigaro kuda mari. Saka paita mari ka ndosaka vorwisana, ndozvavaida. Vachamisa vakati ngatisiyanai nekuda zvigaro, ngatishandei nekuti tiwanise ugaro hwevana veZimbabwe. Ivo vakazviramba, ngatisiyanai navo ngavaite zvavari kuita ikoko.
Varume, nyaya iri kuita iyi yakuitika kuna vachavangu iyi navancuve iyi, kungoti Studio 7 haibvumidzi zvayo kutuka, nekuti ukatuka hausi wakanzi kwenzi rako paStudio 7. Saka handituki, zvokuti dai yaituka ndaiti dai ndoti zvanaka waro mese makatevera chavangu. Hino handidi kudaro, ndokodongoti ko maitevera chavangu chii chamaimuteverera? Zvitsva here zvachavangu izvozvo? Nokuti zvingoriko kuna vamunzura, hatitauri kwakawanda. Izvezvi chandokutaurira hama dzangu, ZANUPF yaona kuti chavangu hauna zvauchaita kuna chamisa. Saka iyi mari yemafandi yaapenjeni yakatopuwa chavangu kuti iwewo wakakonewa zvatakakuvimbisa. Saka mari yataakupa iyo ndoyokupedzisira zvakaita munzira kupuhwe purazi nemota.
Hama wee, makadiko kwese kwamuri. Ndati nhasi timbotaura nenyaya yatishungurudza iyi, nyaya yenzara. Nzara, taita nzara, takarima gore negore. Ko tiri kumborima sei? Mumapurazi mune vazhinji vedu mune mabhoho. Saka dai zvaita takurudzira vari kumapurazi kuti vaite zvecommercial farming, vorima nzvimbo hombe vachidiridza nemabhoho anenge arimo mumapurazi imomo. Mbeu kurimwa dzinoda mvura.
Sezvakanga zvingoripo panguva yeRhodesia, hapana chinhu chaiburitswa neRhodesia Broadcasting Corporation chaachisingadiwi neRhodesia Front naIan Smith neUDI. Kuzosvika paita pamunasi Nyamurova akati hei dzinoi nhema dzichiverengwa napamunasi Nyamurova, hatina kuzomunzwazve. Izvozvi izvi paZBC ukazviita chounongoita kuti rambai makashinga, asi vamwe tirikuonawo tiri kutorwara mabvi nekukora kuzvimbirwa nemwiri yekuzvimbirwa kwavanoita. Tinongozwa zve makuwa kuti mtungamiri wakadona pa stage vadai anapo mashatle akadona pa stage zvakangoburitswa pachena wani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kupinda muchirongwa, tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Rais Kagona akavamba chikwata chakaita mukurumbira zvikuru munyika nekunze akashaya nezuro kuEdinburgh, Scotland. Chikwata cheBundu Boys chakavamba ichi chine vamwe vakaita sevashakabvu Big Tembo, Washington Kavai, Shepherd Munyama, David Mankava na Sheki Kangwena. Chikwata ichi chakabura dzimbo dzakaita mukurumbira dzakaita saSimbimbino, Baba Munini Francis, Atisitose, Kuroja Chete nedzimwe. Nasi tati regai timbodzora ndangariro tichikupai hurukuro yatakamboita na Rise pano pa Studio 7.
Ndichirikuridza musambo wangu wejit.
Totarisawo kune vamwe vechidiki vari kukura mazuva anaya vasinganyatsozive kuti mukoma Rise Kagona ndiani chaizvo. Ndiani mukoma Rise?
Mukoma Rise ndemumwe akatanga chikwata cheBundu Boys. Ndingati ndiye founder and band leader weBundu Boys. Kutanga kwaro chaiko chaku is from 1980. Chikwata chakabva muchikwata chainzi Wild Dragons. After 1980 taona independence takazofunga kuti ndazvita ndobva tazviti maBundu Boys. Chikomemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo vadzoka kumusha, saka takabva tangozviti maBundu Boys. And the word Bundu iro riri takanyanya kuritora pane kamwe kamelisha grupu kainzi Farabundo. Kazitaka kakangondifadza ndobva ndangofunga kuti no, since vakomana vedu vari kubva muBundu vari kuuya manje kumusha, ikati zvingozviti isusi maBundu Boys tikomemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo tapinda muindependence.
Saka nanamusha kabvu Big Tembo makabva matotanga mese 1980 here apa, zvakafamba sei?
Nyaya yanatembo ndozvati vanhu vazhinji vanongofunga kuti Big Tembo ndiye akanga ari muchikwata. And also zvinhu zvakagara zvichingotaurwa semunhu akanga ari spokesman. Isusu takanga tamutora saspokesman wedu semunhu aifarira kutaura-taura pane vanhu. But ari Big chai akatozoya muBundu taBundu yatovepo kare. Big akabva kuChinoi, abva kuChinoi akauya nebhendi rake raizi
Ko Kambo Atisitose kubva kuchikwata cheBundu Boys. Iyo yanga iri hurukuro yatakamboita na Rise Kagona akavamba chikwata ichi uyo akashaya nezuro kuScotland. Vateereri musakanganwa kuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatoresa mhiko makomishina achange achishanda neZimbabwe Independent Complaints Commission.
Aiwa, taba, tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anukoneka ene mfaro ndinwe New Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, ndichiti. Murari zakanaka vatereri, ndukusia mina Gibbs Dube, munaudze, isindebele. Soku isika, disenda.